Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 chikunguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota.
Chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuita review yokubvunzawo varairidzi nevaku vanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoti kuvandudzwa kwezvidzidzo muzvikoro kunofanirwa kuita nenyanzvi mune zvedzidzo kwete vezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Zimbabwe ichaita sarudzo musi wa23 chikunguru gore rino. Mukuru wesangano iri Advocate Gabriel Shumba vanoti kuchema-chema kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunogona kugadziriswa kana vanhu vakavhota nesimba, vachiti kurudziro yakapiwa zvizvarwa zveZimbabwe nemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema inofanirwa kutevedzerwa zvakasimba. Vashumba vanoti paramende inofanirwa kubvisa mutemo unorambidza vanhu kunyoresa kuvhota kana vagara kunze kwenyika kwemwedzi inopfuura 10 nemisere. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weparamende vaJulius kumtenda asi tabata vashumba.
SeZimbabwe Exiles Forum chatingataura chikuru ndichocho chokuti tinowirirana mashoko kuti vanokwanisa vanenge vakanyoresa vanofanirawo kuva nechokuita nesarudzo ichaitiwa muZimbabwe. Munhu wese unenge achikurudzirwa kudero. Nokuti nyangwe ukabuda munyika mako hazvirevi kuti mwoyo wako hausisimo, rukuvhute gunongoramba gurimo. Chinongogwadza ndichocho chokuti unoona vekuMalawi, vekuMozambiki vachikwanisa kuisa mavhoti avo nguva yesarudzo panenge pachiitwa sarudzo munyika dzavo. Saka zvireve kuti nyangwe ndikaenda kuUnited Kingdom kana kuUnited States, mwoyo wangu hausisiri muZimbabwe. Enda hazvirevi zvekuti kana ndakabuda muZimbabwe, mwoyo wangu unenge uchiti ndiri kupikisana nevaripo kana kuti ndiri kuwirirana nevari kuopposition. Zvese izvozvo dzinongova nhau dzevanhu vasinganya sodzamisa fungwa.
Chikuru chamunoda kuti vanhu vanzwisise ndechipi, Advocate Shumba?
Chikuru ndechokungoti ngatiregei kuti kana tava kutsvaka vakabuda munyika tongoti chibatsirai kune harabwa iya kana mbuya vaya vari kwakisiya toti. Ngatichibatsirai paikonomi, hatironti madiaspora remittances. Ngatizivei kuti munhu kana ari kuzhe unogona kuendawo achinodzidza, kana ari kuzhe unogona kuenda achinotsvakawo kushava. Asi hazvirevi kuti mwoyo wake unenge wakarerekera kubato rakati. Saka tinogwadziwa zvikuru neparamendi yedu nokuti haisi kuchinja Electoral Act.
Advocate Shumba, chamunoda kuti chichinjwe paElectoral Act chii?
Electoral Act yokuti iri kutaurawo kozvino kuti kana usina kugara mwaka 18 zakatevedza haufariri kuregistwa pakuvota. Chechitatu ndicho chocho kuti takagwadziwa zvikuru neconstitutional court yedu kana kuti dare redu riri pamusoroso parakaramba kuti diaspora ivote rikati parliament ndo yoga inogona kuchinja mutemo uyo. Saka hazvibatsiri kuti vanhu vashave vachikwasha vari kuzhe kwenyika asi vachirambidziwa zvekuti vaitewo sarudzo yokungoti inini hangu ndinowirirana nebato rakati ende kuva kuzhe kwenyika hakurevi kuti uri kupikisana nezviripo kana kuti uri kuwirirana nezvisati zvavapo.
Munofunga kuti vamalema pane zvavari kuitira here? Pane divi ravari kutsigira here sokuona kwenyu?
Ivo vamalema kana vachidotaura kuti vanhu veZimbabwe indai munovhota, handifungidziri kuti vari kuti munovhotera ningi. Izvozvo hazvina kumbowikwa. Saka zvazvinenge zvichingorava ndozvokuti vanodadavo nedemokrasi yavo yemusouth Africa yekuti nyango vari kunana United Kingdom vanokwanisa kuvhota panenge pachivhotewawo muSouth Africa. Saka chavari kungoreva ndechokuti demokrasi kukura kwayo nekudadisa kwayo kureva kuti hauna waunohla, unongoti ah vanhu vangu vari kwakati vanokwanisawo kuita sarudzo. Vachindi yatingati endorsement muchirungu, vachinditi tinokuda kana kuti hatikudi. Hapana unoi kana ari kuzhe kwenyika hadi ningi. Zvimwe zvese izvo zvinohotera ende nyika yedu inokuvadziwa nokungoramba takatarira kuti uyo uri koko, uyo uri koko. Zvatinongoona
avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum, Advocate Gabriel Shumba, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nezuro rakamanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanongorora zvesarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave zvinozosvibisa zita renyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change ramanikidzwa kukanzura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro kubindura vanoongorora sarudzo vachiti zvave kuitwa nehurumende ichishandisa mapurisa nematare kukanganisa vanopikisa kutsvaga rutsigiro zvave kusvibisa zita renyika. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Tawanda Chitapi vakapa mutongo wekuti magistrate wekubindura amai Mary Musika vakatadza kuita basa ravo zviri pamutemo mushure mekunge vati nyaya yeTripC yekurambidzwa kuita musangano nemapurisa paBrookdale Fugari Open Space kubindura Mashonaland Central haikwanisi kunzwikwa nechimbi-chimbi. Major Street Musika svondo rapera vakati nyaya yainge yakwidzwa kudare neTripC ichiti inzwikwe nechimbi-chimbi asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTripC kuMajor Street Chitapi vakapa mutongo wekuti amai Musika vaifanira kunzwa nyaya iyi nhasi asi mutongi uyu abva aramba zvakare kubvumidza bato reTripC kuita musangano. Izvi zvashorwa negweta reTripC vaAgents Gumbo. Murongi wemabasa mubato reTripC vaAmos Chibaya vashorawo zviri kuitwa izvi vachiti mabasa eZANU PF
ZANU iri kutamukichu, ZANU iri kuhlava chamisa. Havana kutanga nhasi kutirambidza kuti vakwanisa kusangana nevanhu kubva kuchikombedzi, vakaramba kutiredzi, vakaramba kuzaka, vakaramba kubhikita mutodo wakaridzekuti vanhu vakataresisi vanhu veZANU. So zviri kuitika zvinongori mucherechedzo wekuti ZANU PF iri kuhlava chamisa. Asi regai taunditi inini nyange ZANU ikabhana vachamisa kuti vakaadhiresa marali, ZANU ikamisa TripC isata marali, mavhoti evanhu ari mumwoyo. Marali iwo anotidzivisawo tando anovhota. Vana veZimbabwe musi wa23 wasvika vanongonovhotera vachamisa.
Asi vachipindura imwe nhengo yebato reZANU PF uye vaimbova gurukota remhando dzemoto vaFortune Chasi vati ZANU PF haiudze mapurisa zvekuita.
Ndozvausi bato renenge zvichida kuita musangano nditivona tingari apai mapurisa So mapurisa ndo anotarisa vacho mamiriro akaita zvinhu zvacho nzvimbo yacho kana mamiriro akaita kunze vopa kumarizin dzavo ekuti musangano unofanira kutoenderere mberi kana kuti kwete. Ati handinawo information inoenderana nekupinda kuti chii chakanyatsoitika.
Ko zvekuti bato renyu rinoshanda nemapurisa nematare kuvhiringidza vanopikisa izvo?
Ndifunga mizira angu ndeyekuti vetharapi inenge riizobasa seinstitution yakazviitira. Handina ruzivo rwekuti pane munhu wemusangano anoita mapurisa zvipita. Vanofanira kunge vachiita bata ravo zvinoenderana neconstitution nemimwe mitemo yese inoenderana nemapurisa police act.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kugarawo vachiti vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakaudza vatori venhau nezuro kuti TCCC yairamba ichichinja-chinja nzvimbo yekuitira musangano uyu. Vachipawo pfungwa dzavo sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati zviri kuitwa nemapurisa nematare hazvipi nyika chimiro chakanaka. SADC, AU, United Nations nevamwe vakakweretwa mari neZimbabwe vanosanganisira African Development Bank, IMF neWorld Bank vakatoudza mutungamiri wenyika vaMnangagwa kuti sarudzo dzisina kuchena dzichabva kuti Zimbabwe irambe ichiita seyakageza negoka munyama.
Nyaya yatachiwa na Blessing Zulu West Studio 7 ari Washington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti pane zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuvandudzwa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Zhou vanoti pane zvizhinji zvinoda kuvandudzwa pavarairidzi pavadzidzi uye muzvikoro, asi vachiti hurumende haisi kuda kushanda nenyanzvi mune zvedzidzo mukupindudza zvinhu, asi ichida kuti vezvematongerwo enyika vari muhurumende vagadzirise zvinhu izvi. Dr. Zhou vanoti ukama hwehurumende nevarairidzi uye nevadzidzi zvinhu zvinokosha kana nyika ichida kuvandudza zvedzidzo, vachiti vakanzwa mashoko ekupindudza zvedzidzo akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaona kuti hurumende pachayo haingakwanisi kupindudza zvinhu iri yega.
Mashoko atevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga kuti government iri kuda kuvandudza curriculum yemuZimbabwe ichifocusa on science ne technology neupdated curriculum ana mateya. Chandinoda kutaura nechekuti ndo zvakataurwa nehurumende kubva 2015, asi kusvika pari nhasi hapana chati chavandudzwa. Tinoda kutaura iko kuti maprimary schools emuZimbabwe 75% yamaprimary school haana zvave electricity power kana kuti solar system, 65% yamasecondary school haana zvezvekare. Saka kuvandudza education neupdated curriculum kunonetsa kana tisina zvatingati ndozvi primary concern yokuti education inge ichivandudzwa muzvikoro. Hakwapatorina majority yezvikoro haitorina zvakadai.
Ndezvipi zvamunoona sezvinonyanya kukosha muzvikoro panguva ino?
Pane zvinhu zviviri zviri important muzvikoro. Chokutanga varairidzi vanova ivo ndo vanopakurira vana ruzivo gwavanago, chechipiri ndo vana vacho. Varairidzi patikutaura kudai mari yavo inoshungurudza, vari kunhonga sose nomuromo. So hapana chingavandudzika kana varairidzi vasingapihwi mari yakakwana muZimbabwe. Vana vacho vari kutadza kubhadhara maschool fees ayo akatokwira kakapetwa ka 5 times muZimbabwe. Saka zvekuvandudza education kana tisingakwanisi kuti vana vakawanda vaende kuzvikoro vange vane mari dzokubhadhara maschool fees, tisingakwanisi kuti varairidzi vanodzidzisa muzvikoro vange vachinzwa chidokwa dokwa chokudzidzisa kuti zvinhu zviite muchechetero mvura yeguvi, tinenge tichivaraidza nguva kuti yanzou neriva.
Ko Dr. Joe, inga urumende iri kuvimbisa wani kuti ichagadzirisa zvose izvi nezvinonetsa vashandi.
Dambudziko guru rinonetsa nderekuti zvakawanda zvinoita sekuti zvakanaka zvinotaurwa kana taakuenda kumaelection. Tikataura tarisa zvinotaurwa navachiwenga ndezvekuti taakuenda muna maelection mwedzi unouya. Saka vanenge vachida kutaura zvakanaka nokuti vanoda kuti hurumende yavo ionekwe sekuti inoita zvakanaka. Asi chatiri kungoona ndechekuti hazvidi mapolitician kunga anga achitaura zvekuvandudza education. Zvinoda maprofessionals. Pane zvakawanda zvatakavaudza pakada kuitwa review yokubvunzawo varairidzi nevanotungamira maorganization avarairidzi kuti chii chingaitwa muzvikoro kuvandudza education. Asi zvese izvi kwaiva kupedza nguva kuteya nzouneriwa nokuti hapana chakatorwa. Varairidzi vakataura kuti makala anoitwa muzvikoro azvimbira vana vechikoro, azvimbira varairidzi, ari kuomerawo vabereki. Zvikoro zvekare hazvina mari zvokuti vana vange vachiita makala. Vakati makala aya ngaanga achinoreduswa kuita kune rimwe chete pasubject. Asi zvese izvi tinoona sekuti zvakangokandiwa mudondo, hapana anozviteerera. Tikataura zvekare kuti makala ngaave ari relevant anotarisa kuvandudzwa kwemaskills. Maskills haaliki. Dambudziko ratinaro ndokuti mazamanishi anolika gore negore, zvopa kuti mazamanishi asaya simba. Asi tikatrena vanava chidokwa dokwa unyanzvi hutese, hapana mwana anokwanisa kuti alike maskills ya, because maskills aya anogara mumwana uyu achimashandisa mukurama kwake, anonzi malife saving skills. Saka hongu vakuru venyika vangataura zvavo kuti panoda kuvandudzwa curriculum review kuti ive competitive globally. Asi chatiri kutarisa kubva 2015 kusvika pari zvino hapana zviripo.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwavira Zhou, vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vanhu pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuti hurumende iri kushanda kuti ivandudze zvedzidzo munyika. Chombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti bato rinopikisa reCCC rinoti ratanga kutsvaga rutsigiro richipinda mumawadhi rimwe nerimwe kuti vataure nevavhoti. Izvi zvinoteverawo kurambidzwa nehurumende kuti bato iri riite misangano nevatsigiri varo. MuNewsday makare, mumwe murume Benjamin Mupombwe wekuAirways ane makore makumi matatu akamiswa mberi kwedare reHarare Magistrate Court achipomerwa mhosva yekutema nematombo motikari dzinofamba nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumugwagwa weJulius Nyerere Way muHarare. Mupombwe akanzi avharirwe kusvika chichemo chake chokupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso chanzwikwa nedare. Masangano akazvimirira nemapata anopikisa ari kupomera bato reZANU-PF mhosva yokushandisa zvinhu zvenyika ichitakura vatsigiri vayo kuvaendesa kumisangano yavo kwese kwese munyika. Zvinonzi bato iri rakatora zvechisimba mabhazi mazana manomwe kana kuti 700 nemarori mazana mashanu negumi kana kuti 510 kuendesa vanhu kumusangano weZANU-PF kumagunje uko vamunangagwa vakataura nemusi wemugovera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
KuStudio 7 makadini. Ndinoti kuvagari veHarare West kuna vamakamu navabiti, vagari veHarare zivaiwa munoda nekuti pane umwe munhu wakaisiwa pachigaro apo nefazi. Fazi, hama vadikani inindiri kurwadziwa. Chiri kunyanya kundirwadza pachibato chifazi ichi. chifazi cha wakafuma ichi. Inini ndiri mwana wachi mwilu ini. Kutaura kwa ndirikita. Amai langu ever since Zimbabwe yakanzi yawani kushutonga kuzeri. Havanakana even single cent ravakajika. Up to now, havanakana maria latiwa wana. Kubatoreza anupiefurunuti isusu takarugira nika. Saka, zosu zavari kuitesi, ngalaite javu. Asindi novona su kuti ballot box ndori japeza zese. Munu nga hati zive kuti apinda mballot box unaita zipi. Nukuti kutaura, tinga taura zedu. Pati ballot box ndori changu zutaura, ballot ndori changu zutaura zese kuwa. Up to now, saka please, sanupi efisa Dr. Mbane wani.
Hamazi angu, tinonzo kurwaziwa. Na umuna achada yacha sakuti sanupi ye. Kutawari choku adu wakangufana ni muka, inotewa ni gumba. Pesu uswa pamsoro. Yo wira, ika wira omu moya anyama. Munondi uzaere kuti zirikitika nezanizi. Wanweza wazone zokurambizo kunaitwe msangano. Yetripo usine wangu wakadaya. Zinorewa ere kuti atiti nemberu kwa trikinda. Tishazo poru batiro nezanu pia. Warumenga tichanga muki. Kana wane hama zawa zichaka sarira pa kufunga. Zino uwele kufunga. Etea kwa batira. Zanu ya ura ya mapato este. Ezo matongi kwenye. Soku challenge kwa yaka yata kuti atizo vitaka papachi karo. Zoeshuwa hiri kudukurambia asicha vachete gurini.
Zitwe Steven makadi iko isutu nani kurise iko ko kuse kumativi ose nyika isutu ngoti chamisa ngapi ndizu wake atonge nyika mnanga kwa kona utonga nyika iye uno diktaza kutipa ma US ashitipa ma RTGS aje kupanisa kutenga ndege ndege ndo zano kuna kutenga na ma US nukutura vela ndege vashi tenga zukopo kubosu kutuwa kondesi kutiva ruze futi ndi vasha ruza zwakadana hapana shiro wajida kuriga hiko zino zwakadako munuwese nga avote nga indegu avote mkumana ndonzi murisi ndiripa masingwa
danyari langwa ya reba NPF ndi mima purisa chamisa ruga kuti mimi muone kuona kuhora kwa kanaka mureme dzeke pa nemabasa nyamune iti kwete kuta basa rekuta kuvharidzira musangano chamisa arubatira iwe nini saka haisi nyaya yekuti munomuwenga kuti asereso musangano NPF mapererwa
mamuka sei pano pa studio 7 tinoda kuti mundibvunzirewo vezanupiefu kuti vakataura iyo kuti tinoda kupana mujibhanana chemvido mari wakavhurisa maakaunti vachipedza mari kufomba mumwe aibva kumasvingo achienda kwamutoko mumwe achibva kwamurehwa akaenda kumasvingo kubva kwamurehwa akaenda kuchipingo achipedza mari vakati tinoda kuvapa mari dzekuvatenda kuti vakahwa muhondo asina nhasi hapana chabuda makore mangani muchinyengedzo.
Makadini vatano nokarwande kuAmerica uko Studio 7. Ndini Mazibaba Patrick ndiri kuno kuSouth Africa kuMpumalanga ndichiraramira ndiri kuRhino Ridge. Ndiri kurarama ndigere mukati menyika inoyi nekuuya sekuzotsvagawo chiraramo nekuoma kwakaita upenyu munyika yedu yeZimbabwe zvichikonzerwa nebato reZANU-PF risingade kuvha iri. Chikonzerwa nemadhara wana Munangagwa nana Chiwengwa nana Mukembo Mahati. Vese tinokumbira kuti dai vagona kubvisiwa kana bato reZANU-PF raparara zviite hurumende itsva sei kuZambia uko chikuchema vana veZimbabwe nembimbindoka uri munyika yeZimbabwe. Madiamond ari kubuda achienda kuDubai uko zvakare vana Energy Mtodi vachiburitsa futi vachishungurudza vari kuita marali apo vamunangagwa pavanofamba vachiita musangano yavo hapana nowapiringisha toti mapurisa itai basa sebasa kwete kutsvanyira rimwe bato ndatenda zvangu.
Hai Studio 7 makadi yenyu inini ndinorara maone usope ndiri kuno kuwange. Vanhu vanosopi taita challenge muno muZimbabwe yekuti hatisi kuonekwa savanhu kutarisirwa pasi mabasa whatever tichingotarisirwa pasi. So far inini ndichitaura hangu ndazvimirira ndakambozama kuenda kumbotsvaka mabasa kuno kwange kunoitwa nezvemining ikasvika vanenge vachitaya basa kuati basa kunenge ripo angu achitoona nawo gunyezimu akwanise kushanda Saa tukuzaoti rumende yedu ya Zimbabwe kutuono si Ruti Gadzara uchi iso na ni ambilisi mtinuambi za ushanda mabasa. Saa tukuzaoti rumende yedu ya Zimbabwe Ruti Gadzara si Ruti tuono si Zimbabwe.
Maswera sei, washamarari wa kereri, tukupa zai mese. Ah, mashokandi naonde wanweriku, wanwese wanuduwari kuchirezi. Yo, kumusha kwangu. Mashoko ose andi naonde wanweriku kuchirezi. Kuchirezi, pataka isa, pataka, paka pinda president wa munanga kwa pachigaro, 2018. Waka titi, vision, 2030. Right, pa 2030, doi panige panaka zimu. Zino, doba tozo vere nga makore kwa 2018, kushika pana 2023. Zazune ranzutu nga chingoti isu ya waha. Pa hafu, pasara hafu ya makore. Pane chiisha taka ona chataka itiru wa kuchirezi. Usiaku kupuwa mbeu, nukuporo miswa, nukudwa nezo hondo, nukudwa nezo minda. Minda orebe takato tupiwa kare, atina ba chadu kudwa nezo ayo minda isi. Hondo takato winakara chadu kudwa nezo ayo. Tirikuda kutari sakuti chii chiriku itika. Munyika edu mnjibo zedu matiri. Tiri jiseko ere kana kuti. Takapata ere kana kuti. Tiri mpu zizewano kana muka. Kana kuti saka vanhu muchirezi 2030 iri kuuya ii chirezi yose musafunga dzira panhu zvichazochinja nokuti kezvinoita apa half pasina kana bridge just bridge haro rakagadzirwa kuchirezi yatenda.
Izo zvanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number tinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoyambira kuti kurwisana muSudan kwava padyo nekuve hondo huru yekurwisana pakati pevanhu yeSudan kana kuti civil war. Izvo United Nations inoti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzose dziri munharaunda iyi. Vanhu vanoita zviuru zvitatu kana kuti 3,000 vanonzi vafa muSudan kubva zvatanga kurwisana uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvemari, amai Janet Yellen nezuro Sondo vakapeta kushanya kwavo kuChina. Rwendo rwaamai Yellen rwanga rwakanangana nekudzikisa kusawirirana pakati peChina neAmerica. Zvimwe zvezvakakurukurwa zvinosanganisa nyaya dzezveupfumi, mabharuni eChina akaonekwa muchadenga menyika yeAmerica nedzimwe nyika. Imwe nyaya yakagurukurwa ndeyengarava yehondo yekuChina yakaonekwa mugungwa padyo neTaiwan. Amai Yellen vanonzi vakaitawo hurukuro pamusoro pezvekutengeserana mamiriro ekunze uye zveusori. Mushure mehurukuro idzi, amai Yellen vakati pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa pakati penyika mbiri idzi.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti zviende kumusha kunovhota kana zvakanyoresa kuvhota. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti kuvandudzwa kwezvedzidzo muchikoro kunofanirwa kuitwa nenyanzvi mune zvedzidzo kwete zvematongerwo enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumamboko maChris Gande nenhau dzeEastern Bureau.